manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe mugovera nyamavhuvhu 15 2020 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika. Huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Aiwa andi katenda nemukanga wandakapiwa ndi bate basa energy yakakoshera ikonomi andi president Dlova no decide kuna vari kutambura kuita zvaapuraiwe andi kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani saka handisi kushushikana
Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Tinotambira tinogamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naSatisfinder nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMGCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo. Uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampikis ayo anenge afoma bato rawo.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice. Pisirai kuenda uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dze MDC Alliance idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly nere Senate.
Izvi hazvitishamisi izvashamisa nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemakotsi chiita maitiro avo tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament tiri kuona vari kuita zvinenge shira zano.
Asi mutevedzeri womunyori wezvekuburiswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice kwenda sezvo iri garo ziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 5072. Asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1998. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nerimwe nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitanhatu kana kuti vadarika 21,426,000 uye vafa vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nezvina. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto nezuro vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vaine simba regugadza kana kubvisa munhu pachigaro. Vachasi vanoti vakaita basa ravo nepavanogona napo, pakatariswawo mamiriro akaita upfumi hwenyika. Asi vachasi vanoti remangwana ravo rakajeka zvikuru.
Aiwa, ndinotenda nemukana wandakapiwa. Ndi base basawo energy yakakoshera ikonomi. Ndi president ndivo vanodecide kuna vari kuda kuapoita zvaapuraiwe, ndi kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani. Saka handisi kushushikana nekuti pane zvakadaro, ndine constituency, ndiane more time yekunoshanda kuconstituency.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yavasidini gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndinongoti pachirungu ndinonzi speculation, nindo kungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva gurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukanda wokuti nditi ndinowirirana nazvo kana handiwirirani nazvo. Because ndakaapoindwa, ndakangoapoindwawo saizvozvo. Ndakatorara pandiri pambedha ipapa. Asi kusina magetsi, handina kuapplya, handina kukumbira. Ivo ndovakaona zvakakodzera at that time. Pakundibvisa futi, ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi, handirwaro asipo. Ndishumo pane kupoka nepako, president ane rights yekuapoinda munhu nekumubvisa. For anything, even munhu anoperforma, anokwanisa kubviswa. Ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge vari kuti zvinhu zvakamira sera. Isusu vanenge vangotatira rakakubasa chete. Saka tingoti pari dambudziko.
Semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuhwa nemutungamiri wenyika, ndezvipi zvamungati mungare vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupi pfupi tobazi nekuti angona kurova dundundu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandakaita. Majaji anofanira kunge ari vanhu vasei. Ndongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru, ndaitawo maanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vaensendaceta. Saka education yandati ichaipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
I think kufiwa ndakakundikana. Ndina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu President Patrick. Kana iko kumagetsi ndokungadai kunzi kana ndozvimhaka ndega. Dimosti pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetese zveenergy zvoenderanawo neikonomi mamiriro anenge akaita. Petrol energy izvi zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushayikwa kweforex. Zvinenge zviri zvinhu zvokuti nyika chiinini ndingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese. Pakuti ubudirire mubasa iroro tinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka. Of course haiko zvino ndaa kumbotarisawo zvakasiyana siyana tichisanganisira kuenda kuchikoro. I think fundo inovatira. Saka ndongozvati hangu. Aiwa, ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa. Ndikanzi nehurumende itsva chakati ndomukana weduwo wokuti tizotova veterans of the struggle kwenguva imwe. Saka haisi zvokuti kana uri MP wobhati haisirapo ndotofanira kuitwa minista, kwete.
Avo vanga vari vafortune chasi vachitaura pamusoro pekubviswa kwavakaitwa mudare remakurukota nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru kuti mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vakarasa nyaya yakapinzwa mudare nevanhu gumi nevaviri veMDC Alliance avo vakadzingwa neMDCT mudare reSenate pamwe neNational Assembly. Justice Kwenda vakati vanhu ava vakwanise kupikisa zvinenge zvatarwa neMDCT. Vamonzura vanoti vose vakabva kuMDC yavatsvangirai vakakwikwidza musarudzo pasi peMDC Alliance vanhu veMDCT.
Tino utambira tino gamuchira zvikuru mutongo wakaitwa naJustice Kwenda nokuti vakaita zvinhu zviri correct. Vakatonga iwo kuti isu seMDCT ndisu varidzi wemamembers of parliament aripo, uyezve ndisu tine kodzero nemvumo yekuita recall mampees ayo anenge afoma bato rawo. Vakaona zvakare kuti MDC Alliance haizi political party asi kuti igroupu remapolitical parties anoita seven. Saka nyaya iyi inoita kuti zvese zvichitera, uyezve inotibvumira kuti tiite replace mamembers of parliament akabva iwayo kuisa mamembers of parliament eMDCT. Takakosha ndechekuti vanhu vakaendesa nyaya iyi kudare eMDC Alliance inyaya yechi7 yaia kukori yavaendesa kukoti vachiruza ka7 kakare.
Imi sebato muchaenderera here mberi muchidaidza nhengo dzeMDC Alliance dziri mudare reparamende pamwe nemusenate?
Hakuna nhengo dzeMDC Alliance dziri muparamende, kune nhengo dzeMDCT EDP ne MDC yavanyube zvichishandisa zita reMDC Alliance. Isu zvatinongoita ndezvokuti kana munhu asisiri member yeMDCT yakasiwa navatsvangirai, mutemo unotiti anofanira kubva akisiya chinzvimbo ichocho topiwa munhu wepato reMDC yavatsvangirai. Kwa chedu chekubisa vanhu muparlament, vanhu vari kuzvibvisa vega muparlament nekujoina mamwe mapato iro bato rakavapinza muparlament riripo.
Kune vamwewo vari kuti izvo zviri kuitwa nemi pamwewo nedare reparamende zvine zvematongerwo enyika mukati. Pakatariswa kuti izvova Nelson Chamisa vakakwikwidza vari mutungamiri weMDC Alliance vakapinda mumatare vachikwikwidza kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa vakamirira MDC Alliance, vachiti sei matare iwayo akavatambira semumiriri weMDC Alliance ine vanhu vakazopinda muparamende.
Kwete, Alliance Agreement inotaura iyo kuti kuti uite mutungamiri weMDC Alliance unofanira kunge uri iwe president weMDCT. Saka Nelson Chamisa pakafa watsvangirai akazvipa masimba ekuita president weMDCT kudara. Ndo zvinhu zvakamupa license rekuti aite presidential party yeMDC Alliance. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zviri pachena, pane Alliance Agreement. Alliance Agreement inotaura kuti mapato ari mualliance charamba ari mapato akazvimiririra, uyezve kana achinge asarudza nhengo dzeparamend dzava muparamend dzinenge dziri pasi pemapato iwayo. Zvakanyorwa zviripo mumagwaro. Saka nyaya iyi hatisi isu takaenda kukoti, ndivo vakaenda kukoti kwacho. Vanoenderei kukoti kwavanoziva kutaura kwavo kuti koti iyi yakatengwa, vanoenderei ikoko? Pavanohwina vanoti zvakanaka, pavanodyiwa votanga kuchema chema kuti koti yakatengwa. Ndizvo zvinoita vanhu vanenge vakundwa izvozvo.
Vamonzura, kune vamwe vari kuti izvo mungave henyu muchifara nemitongo iri kupuhwa nematare uyezve mitemo iri kurerekera kwamuri, asi veruzhinji vari kukuonai semunhu ari kusvika pamusangano pane vanhu akatasva bere, munoti kudii nazvo?
Kwete, tinongozita takazvinzwa vanhu vachiti takatungwa nezanu takaitwa sei. Ini handambobvira ndaita kana kuti business nezanu TF handirambobvira ndatakura pagushungo dheri nemota dzangu, handina kubvira ndatengerwa Benz naGrace Mugabe. Kwete, ini ndakamirira pato rangu MDCT. MDC yakasiwa navatsvangirai, rine bumbiro remutemo, rakasainirana Alliance Agreement nemamwe mapolitical parties. Alliance Agreement yacho ndiyatotevedzera. Chiripo ndechekuti ini ndiri munhu anotevedzera mutemo, ndiri munhu asingade zvinhu zvekumbunyikidza vanhu.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Tabata omutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo. Ava vanoti MDCT iri kufarirwa nematare edzimosva nekuti inodyidzana neZANU PF.
Izvi hazvitishamisi, izvi hazvishamisiwo nawo Zimbabwe nekuti takagara nyaya iyi yemacourts vachiita maitiro avo. Tiri kuchema munyika nenyaya yemacapture government parliament. Tiri kuona vari kuita zvinenge zvichida ZANU. Tiri kuona kokumacourts vanoita zvekuda ZANU. Munoziva pataenda kosimacourt paya nenyaya yekubirwa kwakaita president Chamisa, inyaya yakabatwa-batwa zvisina kunaka, zvokuti izvozvi ndo zvakwadza futi nyika. Saka panyaya iyi hazvitishamisi nekuti vangodzokodza zvavari kungoita, nekuti nyaya iyi yakafanana nedzama rakanyorwa pasi inonzi script. Varongotevedzera zvavakanyora nenyaya yekuti vari kutya vapresident Nelson Chamisa, vari kutya bato reMDC Alliance. Saka vari kuriga, vari kutobira zvido zvevanhu, nekuti vanhu ava vakasarudzwa pasi semutemo wenyika wezeki wemaelections unoti munhu anosarudzwa ari pasi pebato rake. Bato rake ndorokwanisa kumubvisa, ende bato rakapinda vanhu ava vari ibato rinonzi reMDC Alliance. Saka zvekuti MDCT inoita zvinhu izvi yakunzi ndo yava varidzi vemaMPs hazviti pamutemo, hazviitenderwi. Asi ivo nenyaya yekuti vanokondrolwa neZANU PF inova yakacapture mastate institutions, vanongotevedzera zvekuda bato reZANU PF, nokuti bato reZANU PF raparara.
VaHlatiwayo, tataura neMDCT vari kuti izvo pamutemo pakapindwa sarudzo dza2018 MDC Alliance wave mubatanidzwa wemapato manomwe. Bato rega rega rainge rine vanhu varakaendesa kuti vanokwikwidza, nekudaro vose vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance vachibva kuMDCT, vanhu vachagara vari vebato reMDCT. Munoti kudii nazvo?
Mainterpretations anenge achiitwa nevanhu vanenge vachida zvavanenge vachida vakaronga ndo zvakataura kuti yakafanira nedrama rakanyorwa. Vakanyora script yavo ravari kutevedzera kuti richafamba so. Asi zvese zviri kuitirwa kuda kumbunyikidza nekupa vhoti yevanhu yavakaita yavakavhota kuvanhu vavo. Vanhu vakavhota, mukabvunza vanhu vanoziva zvavakavhotera. Hazvitombodi kana umwe munhu ataure kuti vanhu vakavhotera chii. Vanhu vakavhotera MDC Alliance naPresident Nelson Chamisa. Ende zvinozikamwa izvo kuti bato reMDC Alliance rakaita Congress yaro naMPs yavo ndarwewo theve part of kucongress ikoko, nekuti constitution yedu inotaura kuti MPs ari part of the congress. Vakasarudza vanoso Chamisa kuti vange vari president. Zvinozikamwa izvi zvokuda kuzokonesa nekuchenesa mutemo kuti uende kuzvinhu zvavo zvavanodaiwa kuti vaite. Zvazvimwewo zvavari kuita izvozvo. Asi tiri kuona vanhu vari kuziva, vanhu vari kuzviona, and tichagadzisa zvinhu manje manje. Zvinhu zvinga zvakufamba zvakanaka, zvese zvavari kuita izvi zvichapera.
VaHlatiwayo, mungatsanangure kuti sei imi muchienda kumatare edzimhosva kana muchiti izvo matare aya ari kushanda neZANU PF?
Zviri pachena. Zvatinofanira kuti tiite sevanhu varinge vari munyika, tinofanira kuti tiite zvese zvinoda kuti zviitwe munyika, kuitira kuti pasasara pane anything chinonzi hachina kuitwa. Isu tinongoenda kumatare tiratidze nyika yese yeZimbabwe iona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti chokwadi chinozikanwa, achida kuvigwa chinozikanwa nemunhu wese. Because nyaya yemaelections haisi nyaya yekuti kana yemapolitical party, haisi nyaya yekuhwandisa zvinhu. Inyaya inonga ichitozikanwa nemunhu wese, nekuti political party inoexista kuti ivhoterwe nevanhu. Saka zvemapolitical party hazvisi zvinhu zvakahwandika, zvinozikanwa nemunhu wese wemunyika. Saka patinenge tichienda toda kuti vanhu vazive, vaone kuti zvinhu zvakamira sei, matare avo ari kufambiswa sei. Zvese izvezvi chokwadi chabuda pachena manje, vanhu vese vaakuzviona. Nekuti dai kusina kuitika zvakadaro, chokwadi hachinge chiripo chichinge chichizikanwa. Asi izvi zvaakuzikanwa kuti zvese zviri kuitwa nenyaya yekuti ZANU PF iri kutya vaChamisa, ZANU PF iri kutya MDC Alliance. Saka zvaakuoneka manje, zvapachena, tavasasika manje. Saka zvaakutoti vana vaZimbabwe vaakuzotokafamba sei, taakudii.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Hlatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
In Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo.
Makadi zvenyu, tarangu ndiri kwamai Gunguo kana kuti Pastor Gunguo, chechedu inonzi Eternal Word Ministries International. Uya best ye in Harare, Harare kutitra zvakanaka.
Tinotarisa kuti panguva ino ye COVID muri dzakawanda dzakavharirwa mudzimba pasi rose zvizva mukakurudzire nyanya madzimai panguva ino ye COVID-19.
Madzimai nguva yatiri kai inguva yakati tionerei. Unoziva kana kuri kuno kuZimbabwe kwedu panguva yakapfuura mashure takaita zvakaremwe disaster rakanga tinaro recyclone idai. Zvazvo kuti takangoperwa tisise nyika. Dambudziko rechimanimani rakave dambudziko redu. Tisina kugara futi zvenguva kunyanya especially madzimai mayawo kubereka. Unenge wakuchitarisa zvino kuti ndosvibini nevana because kunyanya isu vana mai ndichitotarisa mhuri. Iko zvino necovid yatinayo iri kutaura zvesocial distancing kuti vanhu vanofanira kugara kure nakure. Hamufaniri kukwazisana, hamufaniri kudini muchigeza maoko. Vana amai vakaomerwa kutarisa vana pano dzinongo unenge une vana kana vaviri kana vatatu. Woda kuona kuti uyu akagadzikana here, woda kuona kuti uyu azodini, vagara vari here mumagarisana vanofanira kuita. Saka zvechokwadi nguva yatiri yakatiomera zvekuti zvoda kuti vana amai panguva yatiri ikai vanyatsosunga dzichisimba. Iko zvino tiri kuona munyika medu makesis acho ari kutoita achiwanda zvekuti ndopakuda kunyatsochengetedzwa mhuri.
Kurudziro yamungape ndeyi?
Kurudziro yangu kumadzimai chekutanga ndeyekuti COVID-19 iriko ende iri serious. Ngatisaitei zvekutamba nayo, tinyatsotarisa mhuri dzedu kuti dzakagadzikana padzimba here. Nokuti kana tikarivara sana mai ndopaunopiti kuona umwe mwana atoenda kubaraini akunotamba. Paanoenda ikoko zvaanobata nezvaanosangana nazvo hatichazvigwanike mhuri yese tinenge tava nedambudziko. Saka kurudziro yangu yekutanga ndeyekuti isusu vana amai tiisi kazhinji makastodhiyenzi emhuri tiisi tinochengetedza kuona kuti baba vari papi, mwana ari papi, vari kutambira kupi, mhuri dzedu dzachengeteka. Uye kutora chinhu ichi kutsvika chinhu chiri sirias kuitira kuti mhuri dzedu dzichengeteke.
Tombotarisawo pakubatawo mhuri semudzimai uyezve tichiona kuti vana baba zvakare vari mudzimba. Zvii zvamuri kuona uyezve zvamungawanikwe imi muchikurudzira madzimai panguva ino pakubata dzimba dzavo?
Regai nditi mavheka, hongu vana baba vari mudzimba bati zvatipa futi rimwe dambudziko nekune rimwe rutivi zvokuti vana amai ava kana vachitaura pachirungu vanoti double tragedy. Kureva kuti uku uri kutarisana nevana, uku zvakare watarisana nababa, ende baba vakangogara varipo pamba. Rimebva kubva paya patinonzi sikana apindana nemukomana wake vadanana varoorana, kazhinji kana vari vakomana vanenge vachishanda anoita baba most of the time anenge ari kubasa. Chimeko zvinoizvi for the first time kune vakata even vamwe vari kutifonera for the first time ndonguva yakareba yaanhu akatarisana nemurume wake kudai pasina munhu kwaari kuenda. Saka kupopotedzana kuri kuwanda, kusanzwanana kuri kuwanda, kurovana kuri kuwanda. Saka ndoda kungokurudzira vana amai kuti uku kuine mhuri kuine vana vamuri kutarisa, uku kwaita futi baba vamakatarisana navo. Chikuru kuti dzimba dzedu dzichengetekeka mwaka wachindewo kuti mudzimai ngaatogona kunyarara nekuti zvinoita kuti vanhu vagumburisane zvakawanda. Vana amai munguva yatiri inoi yecovid mafrustrations anenge akawanda nekuti malosses anenge aitika anenge akawanda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Lucia Gunguo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. kuti timbokurukura navo pamusoro pematambudziko angadai ari kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 mukurarama kwevanhu zuva nezuva. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGoko.
Tinotenda vajonga kandimiri mufaro kwamuri nevateereri venyu.
VaGoko, tiri kuona sekunge upenyu hwevanhu hwashandurwa nechirwere cheCOVID-19 raramo yavo yezuva nezuva. Zvii zvamungataura zvamuri kuona zvashanduka mukurarama kwevanhu zuva nezuva?
Ichokwadi kuti upenyu hwashanduka. Wedha tikutarisa vanhu vanga vachienda kumachechi, wedha tikutarisa vanhu vari kunda kumabhawa, vaiungana kumabhotoro storo, vaienda kubhora, vaiflya nendege, zvese hapasina zvinhu zviri noma. Saka tiri padambudziko muno muZimbabwe rekuti iro even mafambiro acho atakuita akuti isa mukushungurudzwa kwakawanda, kuti vanhu vanenge vachinzi tipei matsamba ekufambisa, vamwe pamaroadblocks pacho tsamba inongotorwa yotobharurwa zvanzidzokera kumba.
Totarisawo panyaya dzeukama neushamwari vaGokova, dzakanganisikawo zvakadii munguva ino yechirwere cheCOVID-19 tichiona kuti vamwe varwere veCOVID-19 vari kutadza kana kutoshanyirwa kuzvipatara, kana vamwe vasiri veCOVID-19 chaivo havasi kukwanisa kushanyirwa kuzvipatara, vashaya vari kuvigwa zvasiyana nezvaiitwa kare. Zvii zvamungataura?
Ndine vandinoziya vakati wandei vatakarasikirwa navo nechirwere ichochi. Ichokwadi kuti vanoti kana vaestablisha kuti munhu afa nechirwere ichi, vanoti even vanhu musaende kunobata maoko, musaende kunochema, mangwana acho munhu anenge akutovigwa. Pane vandotoziya vekuti ndaifanira kuchema navo ndichibata maoko, but hazvisi kuita izvozvo. Saka ndo mamiri aita zvinhu, ekuti iko magariro edu ataita kudhara zvasiyana zvikuru nezvatatarisana nazvo. Zvekuti iko izvo zvekuti kana ukanzwa kuti hama yako yabatwa ine COVID, haugone kusununguka kuenda kunotarisa kuti hama iri sei, upenyu hwacho hwakunetsa.
Totarisawo veruzhinji, muri kuonawo vari kuita bandiko ravo here mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Tichinzwa kuti chiri kukwira zvakanyanya uye munzvimbo dzaachifungidzirwa kunzi hachingakasike kusvika, zvakaita sekumaruwa, tiri kunzwa kuti chasvika ikoko. Zvii zvamungataura?
Community based, because vanhu vanozivana, vakuti because tozivana tinogona kutaura tisina masks, tinogona kucompromisa social distancing and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vari kuedza kuita enforcement yavo, but dambudziko ripo ndekuti sometimes vano enforcer vaine hasha dzisingaite kuvanhu vasina awareness. Chatoda kutanga nacho muZimbabwe ndeche awareness. Awareness programs dzofanira kuranwa nevanhu vasiri mapurisa, vasiri masoja, machurch, civil society and so on and so forth. Mapurisa nemasoja vozoitawo enforcement yavo, but hapana ukama huripo pakati peawareness programs neenforcement programs.
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakabviswa pachigaro chegurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti vanotambira zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, asi vachiti remangwana ravo rakajeka. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo rinotambira nemufaro mutongo waJustice Pisirai Kuenda, uyo wakarasa kupikisa kwainge kwaitwa nenhengo 12 dzeMDC Alliance, idzo dzakadzingwa mumatare eNational Assembly neresenate. Asi mutevedzeri womunyori wezvekubuditswa kwemashoko muMDC Alliance vaKilford Shatwayo vanoti havana kushamiswa nemutongo waJustice Kuenda sezvo iri garo ziva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.